Apo vakadoma nhengo dzemakomiti matanhatu edare Senate kubva kumapato esvondo rapfuura. Mutungamiri weSenate amai Edna Madzongwe vakasiya vaviri ava vanyama yavo Mashavakure naamai Anna Shiri, izvo zvakaita kuti vaMashavakure vasimuke vachitsutsumwa kudare iri. Asi amai Madzongwe vagadzirisa izvi nhasi apo vadoma vaMashavakure kuti vave nhengo yekomiti inoona nezvekodzero dzevanhu neimwe inoona nezvekupa masimba eupfumi kuvatema vemuno. Amai Shiri vadomwawo kuve nhengo yekomiti inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi pamwe nekomiti yeMillennium Development Goals. VaMashavakure vanoti havana kushamisika nekusiyiwa kwavange vaitwa mumakomiti.
Takavarangaridza kuti mangodomana mega mukati kangamwa ndikauti kuna mwana wakanga wakashama miromo chaizvo kuti zvokuti nhunzi dzakangoita tsitsi dzokusapinda asi seida hatina kuzvitora nehasha. Taiziva kuti zvinhu zvakaita zvokwanisa kuitika ende taifungidza zvingangoitika. Saka pazvakaitika takangoona kuti zvakanaka kuti vakumbire kuti ai paripo zvimwe zvinhu zvamasirira. Saka vakazoenda mberi vakanogadzirisa.
VaMashavakure vanoti vanofara kuti vave kuzoshanda nevamwe makomiti aya. Vanoti vekunze kwezvakaitika svondo rapfuura vari kushanda zvakanaka nenhengo dzedare reparamende kubva kuSenate neNational Assembly.
Vanofara kuti tine upenyu hwangufana nezvo zvakaita ivo vaenda kuzvikoro vakaenda kumasekendari ndo zvakatakangoita. Saka naivo vanonakidzwa chaizvo nazvo asi ungoti chete dzinguva unozoonawo kuti nemhaka yetingati nhoroondo kana kuti history yezvakamboitika ndofunga kuti paramendi yanga isina kugadzira kuti kungangoita vanhu vakaita sei. Saka kwavari zvinoti netsei ndokusaka makaona vanoronga zvavanoronga vakava vatidarikira pakutiisa muzvikwata zvikwata izvi zvavanoti makomiti akasiyana-siyana.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vanhu vanorama neurema reCenter for Disability and Development vaMasimba Kuchera varatidza kusafara nezvakaitika. VaKuchera vanoti vange vasina tarisiro yekuti zvinhu zvakadai zvingaitike. VaMashavakure naamai Shiri vakasarudzwa kuti vamirire vanhu vanorama neurema muSenate sezvinodiwa nebumbiro idzva remutemo yenyika. Zvichakadai dare reSenate ragara kwemaminitsi gumi nemasere chete sezvo range risina zvekuita. Nhengo dzedare iri kubva kumapato ese dzange dzisina chido chekuzeya mashoko emutungamiri wenyika pakuvhurwa kweparamende uye dzazongotambira gwaro remafambiro akaita musangano wekomiti yeAfrican Parliamentary Union uyo wakaitwa mwedzi wapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.